vanotonga vanotitongera demo zvichibva pakuti isisi secrets zvii zvinotishamisa kuti gemu rakaita serecaps nedynamos riariya magadzirwo aro maranyirwo arakaitwa isisi recaps tanga tisiri involved pakumarongerwo aitwa mutambo wacho nekuti mange kuti isisi totongwa kunzi mafans akaita zvakati mafans akaita zvakati isisu tiri away team tisina control kana inche control on whatever even control yekuti inini ndipinde muground handobva ndashamisika kuti munhu wacho anenge achinyora mafaindi acho anenge achifungiwa.
Imi sechikwata muchatora danho ripi?
Kupikisa tiri kupikisa nekuti tinofunga kuti vakatonga vakasundamisa pfungwa saka chinhu chatakatofunga kuti seclub tibve tavanyorera vacho vepso tichivaratidza kuti matongero avari kuita vari kutokanganisa even mutemo wacho manyoro wavo akaitwa because ifaini ye-8,000 pamutemo wedu webhora uri kurana mupremier soccer league haingoiswa unotanga wakonzauta vanhu vodaidzwa kudisciplinary hearing pamarules and understanding orders epsl zvinonzi eclub inofanirwa kutanga yasamoniwa for a hearing poitwa proper presentation manje apa hamena kuti akanyora sezavangoonawo chitsamba chai chakangonyorwawo zvakatotishamisawo.
Imi sechikwata checaps united tinoona munguva yapfuura mamuri kutarisana nedambudziko remari yekufambisa zvinhu zvakanaka saka muchaita sei tichitarisa kuti apa matongerwa iwo mutongo we-8,000
chokwadi ndechekuti bhora remuzimbabwe rakangofanana nemamiriro akaita zvinhu hakuna mari saka zvino chinhu chinobva chashamisa kuti umwe munhuwo akaakonzwa nemaclubs kuti arame bhora remaclubs anobva angoomhanya kuita zvinhu zvakadaro asingatarise kuti bhora racho nekuti kuti tiniite 8,000 tikatarisa mari inowana mateams kana kubva kusuper sport inototatarika kuti ipfuure 8,000 kuti mari inowana mateams kubva kuleague inototatarika kuti ipfuure 8,000 kuti vanhu vanopinda mugraundi vazhinji vanobhadhara dhora kuti mari isvike 8,000 totoshamisika kuti isu tichaiwana kupi isu tiri kutonetsekawo kutsvaga mari yekuti maplaya atambe bhora ndozviri kunyanya kutirwadza izvozvo.